manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti musaitwe zvemhirizhonga vachiti hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa matambudziko ose akatarisana nenyika. MDC inoti iri kuzoenderera mberi nekuratidzira kunyange vamwe muhurumende vari kuti havasi kuzozvitendera. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inozivisa kuti mutengo wepetro nedizeri wawedzerwa zvakare nhasi zvochirwa kuti zvichapa kuti mitengo yezvinhu zvakawanda irambe ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti musaitwe zvemhirizhonga vachiti hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika. VaMnangagwa vataura mashoko aya pamhemberero dzezuva remagamba enyika dzaitirwa kuHeroes Acre muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu vanga vari pamhemberero idzi vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kuziva matambudziko ari kutarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemari mabhanga pamwe nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. VaMnangagwa vati hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa matambudziko ese aya, vakakurudzira kuti munyika murambe muine runyararo uye veruzhinji vasaite zvemhirizhonga.
The experience of war makes people value peace all the more. As such, the defense of the peace and stability we enjoy today is paramount.
Nyaya yekuti takarwa hondo yerusununguko ndoinopa kuti tikoshese runyararo munyika. Magamba amunoona arere pano apa nemamwe arere kunzvimbo dzatisingazive vakarwira nyika, nekudaro tinofanira kuvaremekedza. Munyika tinofanira kukoshesa kubatana, kuchengetedza runyararo uye tisingaite nyaya dzekusarurana nerudzi.
Mashoko avaMnangagwa aya anoya apo MDC ichiti charatidzira nechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika uye nekubirirwa kwainoti kwakaita sarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichiti vaMnangagwa ndo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Murongi wemabasa muMDC vaAmos Chibaya vanoti vari kuratidzira nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa muhondo yechimurenga uye vari murongi wemisangano muzanu PF vaVictor Matema Danda vaudza vatori venhau paHeroes Acre pakare kuti havasi kuzosiya MDC ichipinda mumigwagwa nechishanu, vachiti MDC inozivikanwa nekuita zvemhirizhonga. VaMatema Danda vashorawo MDC nekusauya kumhemberero dzezuva remagamba, vachiti MDC haikoshese magamba uye vati bato iri rinongoda zvemhirizhonga chete.
Takavadaidza vese tikanyatsotaura kuti harisi zuva rebati, izuva rekusununguka kwenyika. Vanhu vese kunyanya vari kutotaura muparlamendi vachiti vanoda recognition yemagamba. Saka recognition yemagamba haitangira muparlamendi, inototangira kubva kwavakafira kumakuva nechese chine chekuita nemagamba.
Zvatarwa navamate madanda zvatsinirwa navalouis matutu veboka revechidiki muzanu pf reyouth league, avo vati vachatora matanho akasimba kudzivirira mhirizhonga pamwe nemasimba eutungamiriri hwebato ravo. Asi mutauriri wemdc vadaniel molokele vaudza studio 7 kuti zvatarwa navamate madanda navamatutu hazvina musoro, vachiti sebato vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuratidzira.
Isusu sesangano remdc tiri kutitevedzera zviri pabvumbiro remutemo renyika section 59 anotsanangura kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero rokuita demonstrate nokuita mapetitions peacefully. Ndozva tichaita musi wechishanu. Tiri kuendera mberi nemagadziriro nekugadzirira mamacha tichaita kuHarare musi wechishanu. Zvataura nevamwe hazvina nyaya nesu isusu. Vane kodzera vanhu vezanu pf maoveterans kuti vaite yavo mach, vaite yavo demonstration under section 59. Saka tiri kutoshamisika kuti wai vachitotora nguva vachitevedzera demo yedu.
Zvichakadai, vamunangagwa vati hurumende yavo inokoshesa kodzero dzevanhu, asi kodzero idzi hadzifaniriwo kukanganisa kodzero dzevamwe. Vatiwo vari kufara zvikuru nebasa riri kuitwa nekomishoni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission, vachiti hurumende yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwakatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende. Vamunangagwa vati kubatana munyika zvakakosha zvikuru, vachiti ndizvo zvakarwirwa nevakarwa muhondo yechimurenga. Vatiwo hurumende haisi kudzokera shure panyaya yeminda, vachiti chavai kudikanwa ndechekuona kuti magetsi awaniswa kuvarimi nguva nenguva kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vamunangagwa vapawo remekedzo rukuru rweushamwari kana kuti Zimbabwe International Friendship Gold Award kumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli, vachiti vakamirira neZimbabwe musarudzo uye padambudziko recyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dzimwe mhuri dzemagamba akafa muhondo yekuchinoi iyo yakatangisa hondo yechimurenga chakaunza rusununguko munyika dzinoti dzinofanirwa kupiwa ruyamuro sezviri kuitwa hama dzemamwe magamba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamarinda emagamba anosvika makumi matanhatu nevatatu muchinoi, hama yerimwe remagamba manomwe akafa pahondo yemuchinoi, vaChristopher Chatambudza, muzvari Flora Chatambudza, vachema-chema kuti havana chavakawana. Muzvari Chatambudza vati mhuri yavo igere kumhondoro kusingarimike zvakanaka nekuda kwejecha.
Iye ndinongotika semhuri yekwaChatambudza sezvo variwo vane hamawo yakakwanisawo kusunungura nyika ino, handiti vanofanira kungowanawo magariro akanakawo kuti vawaniswewo nzvimbo dzekugara kana kuri kuminda vopiwawo minda. Nekuti I think nzvimbo yavagera vanhu kwaChatambudza ka inzvimbo ine jecha here.
Vati vakaziva nezvekufa kwaChristopher munhepfenyuro pamwe nekuzviverengera mumapepanhau asi pasina kana munhu akauya kwavari.
Vanhu vakawanda vakatozoziva kufa kwake vaakunzwa mazita kuno kuhondo yatopera.
Imwe hama yerimwe gamba vaArthur Maramba, amai Besi Njodzi vanova muzukuru wegamba iri, vanoti kunyange vachigara muchinoi havasi kurangarirwa nehurumende.
Asi tiri kutinesa ndechekuti isusu vazukuru vana Arthur Maramba neni wacho Besi naJoseph tinogara munomu hati kurangarirwa nechinhoi kuti tina sekuru vakaitawo basa hombe muno. Ini ndakazofara ndichiona Arthur Maramba vakanyorwa kunzi Arthur Maramba Street, but vanhu vacho tiri munomu yekwaMaramba nevamwe vari kumusha vanofanana neni muzukuru Njodzi hatiti kuonekwa naJoseph Njodzi, haana kana munda, haana kana chainacho.
Amai Njodzi vanoti kunyange vaMaramba vakaenda kuhondo vasati varoora, mhuri yavo inofanirwa kuyamurwa nekupinzwa mabasa muhurumende uye kuwaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa.
Kuti vana vedu vaendewo kana kunursing kana kuteaching kana zvimwe zvinhu zvehurumende hatisi kutariswa, asi varipo vanokodzera. Joseph Njodzi ane vana vanofanira kuti vabatsirwe iko kwaMaramba, kuti vana vanofanira kuti vabatsirwe, but hazvisi kusvika. kutosika kumawapisi onze vogo. Vogo, atine kutotua nilua, nilua mekatula muno, toteze hiyo kwa maramba, asuitike. Vangu, asipenika kunesi, tineko na nipuna kwenda kunesi. Bata, vayenda, sivaka, vande munu, waru kuta inokeza vano, katutuwa chinza asa maramba, sapandako sumu kwa kutamba niti, nesu, wanu, wanu nangarito asa maramba.
Vachipadiviravo mukuru wevambove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vacornelius muoni vati chiri kunetsa ndechekuti magamba manomwe aya haana magwaro akanyorwa kuti vakapiwa chiremerera chekuve magamba enyika vamuoni vanoti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakazivisa kuti vanomwe ava vave magamba pamusangano wevechidiki wakaitirwa muchinhoi asi hazvina mapepa sezvinotarisirwa pamutemo
issue declaration yakaitwa navamugabe muna 2017 I think yaitwa declaration that face yakadii yakapfuura only we don't have at the moment proper paper yakauya, but we are now following up on the declaration. But if it releases ID, then we have them as national heroes.
Asi mumwe wevaive chimbwido munguva yehondo muzvari Constance Mukandiwa vati pavakabatsira muhondo vainge vasingatarisire kuzopiwa mari nekudaro vanoti vanogutsikana nekuwana rusununguko ruzere muzvari Mukandiwa vati havo zvinhu zvikazonaka munyaya dzezveupfumi vanogona kuzotendwa asi haisi nyaya hombe
isusu tiri vana vanoziva kuti baba vedu kana vasina hatigone kurasa mbereko
hondo yepachinhoi kana kuti chinhoi battle yakarwiwa musi wa28 kubvumbi 1966 yakabva yavanhanga nyaya yekurwisa hurumende yeudzvanyiriri yaian douglas smith nezvombo magamba manomwe aya akapinda murudhizha achibva nekuzambia vakashaya ava vanosanganisira vachatambudza vamaramba vasimon chimbudza vanathan charumuka vagodwin manyerenyere vaefrem shenjere navadavid guzuzu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata chigoriwa
apo Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba vamwe vanoti zvakarwirwa muhondo yerusununguko zviri kusadzikiswa asi vamwe vachitiwo kutambura kuri kuita vana vezimbabwe chiratidzo chekuti nyika haisisiri mugwara raitarisirwa nevakarwira nyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru wesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia vanoti zvimwe zvakarwirwa muhondo yechimurenga kutora masimba ezvematongerwo enyika kwakaitwa nevanhu vatema
kuti varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu vachiri pakuvanhu vemunyika ine yezimbabwe kuti vashandise simba iroro kuti vaise mitemo vachitora zvinhano kana kuti madecisions anobatsira upenyu hwavo
vamahiya avo vanove nhengo yezanupf vanotiwo chimwe chakagonekwa munyika kupiwa kwakaitwa vanhu vatema mapurazi kunyange hazvo zvakarwirwa muhondo yechimurenga zvisina kubudirira zvese vamahiya vanoti hurumende yaive yava robert mugabe yakavhiringa zvinhu nekuisa vanhu muzvinzvimbo asi vasina ruzivo rwezvakaenderwa kuhondo
vatakanga tichirwisana navo vaya vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi wokutungamira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvesiri izvo zvatakanga tichirwira nenzira yatairwira asi kuisa zvinhu in place zvekwavakadzidza nondo vakatorwa neold dispensation vakapuwa zvigaro muhurumende vakapuwa zvigaro munhingirikiri mupati saka ndo patakazosvitswa akatisvitsa patakasvika nepatiri politically and economically is the old dispensation saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese asi zvimwewo zvakabudirira
mumwe aive murwiri worusununguko vashadrack makombe vanotiwo chakanyanyobudirira kuwaniswa minda kwevanhu vatema
yes zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa and we are hoping kuti maybe Mnangagwa sezvo vari one of us he could address some of those issues zvatakanga tichitarisira kuti zvinogona kuitika pachakanyaya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu.
Vamakombe vanoti tarisiro yavo huru ndeyekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varange vese vane uori munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Tinashe Mawere vanoti kwavari hapana chakachinja patsika dzeutongi sezvo kuchine udzvinyiriri.
Pakanzi nyika yawana kuzvitonga kuzere, zvakabva zvazadzisa kutonga kwevashoma vane masimba, kwete kutonga kwegutsaro zhinji. Hapana chinobatika chiri kuoneka zvekuti tingangoti ropa rakadeuka rakadeukira mahara. Chinobatika chinoshayikwa nokuti hapana chakachinja patsika dzokutonga. Chakangochinja chete vatongi vacho. Asi tsika dzoudzvinyiriri dzakangoramba dziri idzodzodzo dzaishandiswa nevapambe pfumi.
Mutauriri webato reMDC vaDaniel Molekele vanotiwo zvakarwirwa muhondo yekusunungura nyika zvakasiyana zvikuru nezviri kuitika munyika pari zvino.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorira rusununguko renyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga ichishuvira kuti itika haisi iripo mazuva ano, saka kuda kuti Zimbabwe tishande patswa kuti tibude nenyika itswa. A truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva ano.
Vakawanda vanoti havaoni kukosha kwekuzvitonga kana munyika musina mabasa, kodzero dzevanhu dzichityorwa nehurumende, muzvipatara muchishayikwa mishonga, zvinhu zvichidhura muzvitoro, vanhu vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro asi vachipedzisira votengesa zvinhu mumigwagwa, nepamusana pekushayikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaungana nhasi mudhorobha riri kumabvazuva kweTanzania reMorogoro, uko makumi evanhu vakaurayiwa kana kukuwadzwa mushure mekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu. Nhandare yendege iri muHong Kong inove imwe yedzine basa zvikuru pasi rose yakanzura nzendo dzendege dzose mushure mekunge zviuru zvevanhu vanoda utongo hwejekerere zvaratidzira zvichivhara nhandare iyi nhasi masikati, mukuenderera mberi nekuratidzira kwava nemwedzi miviri kwevanhu vari kuda shanduko. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika yose inogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano kune vanhu vakawanda munyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health, kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kupa kuti vamwe vanhu vashaye zororo mupfungwa, zvinozogona kupa kuti mune ramangwana vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sezveshuga kana kuti high blood pressure.
Zviri kuitika iko zvino izvi kushayikwa kwemagetsi kunozova nezvi maresults akanyanyisa pamberi apo ndava iko zvino vanhu vasikuwana nguva yekuzorora, anoseenza masikati oseenza usiku, muviri hausikuwana nguva yekuzorora, pfungwa hadzisikuwana nguva yekuzorora.
Kusarara kunogonawo kukonzera kuti vanhu varware nemoyo kana kuoma mutezo. Zviratidzo zvacho zvinosanganisira kuita ngonono, kurara uchityaira motikari, kukanganwa kutemwa musoro pakumuka nezvimwe. Vatiwo kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuri kupa kuti vanhu vagare vasina zororo sezvo vachingoramba vachifamba-famba kuti vawane chekubata.
Pressure yatiri kuona from the economy iyoyo on its own iri kukonzeresa again kuti wazhinji washaiwe nguva yekuzorora because we are up and about running kuti zvinhu zvibatane, right?
Vamurambidzi vatiwo zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vana vechikoro avo vavekomerwa nezvinhu.
Sasa vana vechikoro iko zvinezvi havasi kuwana nguva yekuita mastudies avo, uchireva kuti ramangwana ravo zvakare harina kunge rakamira zvakanaka. Izvozvo zvinoitawo kuti mune ramangwana racho vaakuita zvirwere zvepfungwa zvakawanda.
Vamwe vavati vari kushaya zororo madzimai anenge achida kugadzirira mhuri zvekudya.
Tikatarisa nyaya yekusawata iyoyi inonyanya kubata ife madzimai kunyanya, because achada kutamuka achibika achiita sei, you know, and all the pressure in terms of my household inonyanya kubata women.
Mumaonyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vanoshaya zororo nenyaya yekushanda zvakapfurikidza vanoguma vaita zvirwere zvepfungwa nokuti vanenge vashunguridzikana kwenguva yakareba.
Munhu osera ari pabasa masikati asi hapana basa ranoita manheru, oramba ari pabasa achitry kuti ashandewo nekuti ndopanenge pane magetsi, zvinokonzeresawo kuti aitewo iwayo masleeping disorders, atadze kurara zvakanaka. Zvizokonzeresa zvakare kuti in the long term, kufamba kwenguva, anowasa kuguma aita yatinoti depression or atoti major depressive disorders, kuti ane kushungurudzikana kuzhinji.
Dr. Chiripanyanga vanoti kushaya nguva yekunatsodzorodza muviri kune njodzi pabasa, zvikuru kune vaya vanoshandisa mishina yemagetsi.
Usu seveutano tinoti munhu anofanira kurara at least 8 hours a day. Ndodza tinokurudzira kuti munhu arare kuti akwanise kunyatso kuzorora, akwanise kumuka achishanda aine simba. Ukarara mahours mashoma kudarika iwayo, zvinokuafectawo mukushanda kwako, muconcentration span yako nemukuita kwako mukurarama kwanenge uchiita. Zvese zvinodzikira nokuda kwenyaya yekushaya hope.
Vamurambidzi vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe, sezvo nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwara nepfungwa kuruwa Glenview nekuBeaches dziri pasi pesangano ravo dzazara varwere. Vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguteni kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Muyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Boka rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mutengo wemafuta edzimotokari wakwira kutanga nhasi kanove kechina munguva pfupi yadarika. Rita repeturu rave kuita $9.09 kubva pa$9.01 yemari yemaRTGS, kuchitiwo rita redhiesel richienda pa$9.27 kubva pa$9.06. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko nderekuti mitengo yemafuta iri kukwira, mari dzevashandi dzisiri kukwira. Vanotiwo rimwe dambudziko nderekuti kukwira uku kunokwidzawo mitengo yezvinhu zvose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutengo wemafuta uri kukwira sekuzova kwatinoita nekuyambirwa kwatakaitwa, kuchange kuchikwira nokuda kwekuti mari yemafuta inotorwa paInterbank Market inowo inoshanduka svondo rega rega. Mafuta akakwira, tinoziva kuti zvinhu zvese zvinokwira, saka mukatarisa kukwira kwaunenge kuchiita mafuta uku kunoita zvakare kuti mutengo wetransport unoshandiswa mazuva ose vanhu vachienda kubasa unenge wakwira zvakare. Saka kukuramba tichingokwidza kana pasvondo pasvondo mitengo yezvinhu, tinofanira tichitarisawo kuti mari inopuhwa vanhu haisi kukwirawo zvakare pasvondo pasvondo. Ndo pane dambudziko ipapo rekuti mari dzinopuhwa vanhu hadzisi kushanduka, hadzisi kuwedzerwawo zvakare makwirira anenge achiita zvinhu, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasiyiwa vari pachena yanguva mufakosi.
Asi tikatarisawo zvakare iwo mareti ekubhenga avari kushandisa, ko kana mangwana mari yemuZimbabwe ikamuka yakashanduka yakawana uremu huri pamusoro, vanotarisirwa here kuchinjawo mutengo wepeturi?
Kazhinji sekuzova kwedu mitengo iyi ikadonha, kazhinji kacho zvinonzi maprizes haadoni, muchirungu tinoti prizes are sticky downwards. maprices haanyanyi kuzvatomboti kudzika pasi. Maprices anonyanya kugona ndezvekumiruka achienda mberi. Zvekudonha izvi akashoma kaona munhu anoti ndakudonhedza maprices angu. Chingwa changu nokuti zvadai. Nokuti anenge achitarisa kuti nhasi yadonha. Asi andikutarisira inini nokuti hausi kuchaja maringe nemari yavanonga vatenga nhasi. Vanonga vachitotarisa kuti pandisha zenge ndoda kutenga zvinhu zvekuziva zvandinenge ndatengesa reti inenge yapapi. Saka vatarisi reti yanhasi vanga vachitarisa reti yemberi.
Ko, mitengo yemafuta pasi rose yakamirawo sei? Inokodzera here kuti Zimbabwe inge ichikwidza mafuta zvairi kuita izvi?
Handichazivi zvangu pari zvino, asi nguva yatipfupi yapera iyi mitengo iyoyo yanga iri kudzika. Asi dambudziko harisi remitengo yekunze iko zvino. Dambudziko riripo zvakare nderokuti mari yamataura iyaye interbank rate. So kudonha kwairi kuita ndokunochiita kuti mari yenyu yamuri kutenga nayo inenge yave pamusoro-soro chaizvo. Saka maringe nemafuta ekunze munguva yapfuura anga achitobodzika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunhare muHarare neStudio 7. Tokupai nhau dzemitambo, tiina Michael Kariati.
Chekwata chetriangle nezuro chakarova rukinzo yekuBurundi 5-0. Izvo zvapa chikwata ichimukana wekuendera mberi makwikwi aya. Mutambo wechipiri uri kutambirwa kuBurundi svondo rino. Mune mumwe mutambo nemugovera, chikwata cheFC Platinum chakaita mangange 0-0 nenyasa Bullets, iyo inoraridzwa naKalisto Pasua uyo aimborairidza chikwata cheDynamos. Mutambo wechipiri nechikwata chekuMalawi ichi uchatambirwa kuBaba Fields mavhiki maviri anotevera. Iko zvino tombotarisa mitambo yeKasu Laga Premier Soccer League yakatambwa mukupera kwesvondo. Chikwata cheChicken Inn Black Rhinos zvatambisa mukana mukuru wavanga vawana wekuenda panhongonya yeKasu Laga Premier Soccer League mushure mekurohwa mumitambo yavo ndokuramba vaine mapoints maviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira. Black Rhinos yakarohwa 1-0 neHighlanders, musi mumwe chete Chicken Inn yakadamburwa 2-1 neZPC Kariba. FC Platinum iyo yaive isina mutambo muZimbabwe iri kutamba mutambo wayo wePremier Soccer League nechitatu apo iri kusangana neHarare City. Nechitatu zvekare Triangle ichatamba neNgezi Platinum Stars. Asi makepe-kepe ari murufaro mushure mekushanya kwaRusape ndokunorova Manika Diamonds 1-0. Izvi zvasiya maGreen Machine afamba nzendo refu ndokuenda pachinhano chechipiri nemapoints makumi maviri nerimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvezuva rezororo remagamba nezvarunoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chido chekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. MDC inoti iri kuzoenderera mberi nekuratidzira kunyangwe vamwe muhurumende vari kuti havasi kuzozvitendera. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inozivisa kuti mutengo wepetro nedhiziri wawedzerwa zvakare nhasi, zvochirwa kuti zvichapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda bakupi.